ina handisi kushamisika nazvo nekuti pane zvinhu zviviri zvamuri kutarisira takatarisana nazvo. Chokutanga ndechekuti report yeSADC Observer Mission haisati yabuda, the final report yacho haisati yabuda, vakangoti paya hatinoti iyo preliminary report. Saka report isati yabuda zvinoti netei kuti SADC igare pasi vachikurukura nezvenyaya yemaelections ekuZimbabwe. Saka vachatomirira report iyoyo kusvika yabuda ndokuti vazokwanisa kukurukura. Chimwe chechipiri ndechekuti tinoona bato reMDCT akaenda kuconstitutional court vachinochema-chema kuti maelections aya havasi kuona kunge akafamba nezvakanaka. Saka SADC inomirirawo zvakare utongi huchabva muconstitutional court yekuZimbabwe ndiko kuti vazokwanisa kutaura kuti vachafamba mberi sei nenyaya yemaelections ekuZimbabwe. Asi zviviri izvozvo zvisati zvaitika zvinonetsa kuti musangano weSADC unge uchikurukura nyaya yeZimbabwe. Asi chimwe chinhu chatofanira kutarisana nacho ndechekuti kuSADC kune yatinoti iyo organ for politics, security and defence iyo inotungamirwa navaJakaya Kikwete. Iyo ichapawo uoni hwayo kuchienderana nekumirira kwakaita zvinhu zvematongerwo enyika mukati medunhu reSADC. Saka ndichangoti ivavo ndivachakwanisa kungotaurawo zvavo nezvenyaya yemaelections emuZimbabwe, asi isiri nyaya ichakurukurwa kunyanyanyanya pabiti neSADC iri kuitwa kuMalawi.
Asika vamaisiri vamwe vari kutiwo SADC inenge imbwa isina meno, nekudaro nyika dzekunze dzinofanira kuona kuti SADC yaita kuti muZimbabwe muve neshanduko, nekuti SADC chero vanhu vasina kubatirana makano chete inenge ichiti zvinhu zvakamira zvakanaka. Munotenderana nazvo here?
Maonero ayo ndinoti vanhu vari kuonawo nemumwe mutoo, asiri mutoo wakatinakei zvavo, nokuti chatotarisa tofanira kutarisa SADC mamiriro ayakaita. SADC kunyanyanyanya zvinonyanya ishusha inyaya yemaconflicts akaita kunge hondo nekushushikana kunenge kuchiitika mukati menyika dzesouthern Africa dzakasiyana-siyana. Asi kuti titarise SADC kuti inokwanisa kuunza nyaya yatinoti yemademocratic reforms mukati menyika dzesouthern Africa, izvi zvinoti netsei.